15 April takambonyorera hurumende zvakare chiyo chizanya yedu kuti mari kutambura nematicha haichakwani, haichaite kuti variritire mhuri dzavo, haichaite kuti vaendese mhuri dzavo kuchipatara kana kutengera chikafu chadzo mhuri dzavo. Hurumende haina kutipindura, zvazotimanikidza kuti zuro musi wa10 tinyorere, musi wa10 May tinyorere mugwaro takuvazivisa kuti tisina chimwe chekuita kunze kwekuratidzira nekuramwa mabasa kana vachinge vasana kutiwedzerawo mari yedu. Asi mari yedu tiri kunyanyoshuvira kuti iyeyi kumaunited states dollars anoenderana nemari yataitambira kana market equivalent. Gwaro iri rakatsurwa mumaoko epublic affairs commission zuro kufinance ministry nekuhead. Zvinotava pamazuva anokwana kuita 14 zviri pamutemo, tozotora danho rekuramwa mabasa 14 working days kana tichinge takwana. Maticha anoda zvikuru kushandira nyika yavo, asi havachina chekubata, havachina chekudya mudzimba dzavo, havangarambe vari kumabasa ivo vazi mhuri dzavo dzichifane shano.
Vamasaraure, muri kuziva imi kuti zvo hurumende iri kunetsekana kuwana mari yekunzi yakaita semaus dollars. Kana muchiti imi muda kubhadharwa mumaus dollars, muri kutarisira kuti hurumende inge ichiwana mari ikupi iyo us dollar ichichinetsa kuwana munyika?
Mari kuzimbabwe inowanika, chekutanga regaitiwirirane kuti hurumende yedu iri kutizivisa mwedzi woga woga kuti vari kuita yavanoti budget surplus, kureva kuti mari yavari kuwana yakadowanda zvikurusa. Tikatarisawo mari dzavari kuwana kungave kuproduction yetobhako, kungave kugod, tiri kungonzwa kuti zviri kutowedzera kuwanikwa kudarika zvazvaisimboitwa kare, production iri kutowedzera. Tikatarisawo mudyiro wavanoita, dzimotokari dzavanozvitengera, ndege dzavanochata vachikwira, nezvimwe zvose zvavanokudzwa kuti mune mari dzose dzavanozvishandisira pazvido zvemwoyo wavo zvisiri mabasics. Tinoona kuti mari zhinji iripo, asi chavasiri kuda kuisa kwatiri. Isu hatina basa nezvitarinoya riri mari, chatiri kuti mari yedu ngaive iri maunited dollars kana chatisafane us dollars. Hurumende ndiyo inonyanyoziya reti, sezvo ndo yakatanga zvekureta mari. Inongotika kuitira reti yacho inenge iriko musi wa10 pakautambira, yotipa nereti inenge iriko musi iyoyo, asi iri mari inoenderana nemari yatatichitambira 500 US yataichitambira vasati vachinja mitemo yavo yemari.
Vamasarure, muri kutarisira kunge muchipuwa mari yakawanda zvakadii, toti kana kuti murayiridzi anofanira kunge achitambira mari sekuona kwenyu imimi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi?
Isu tiri kungoti hatitoda kuwedzerwa mari pane yataimbotambira kumashure, tinoda kuti vadzokere pavaitipa 500 US on average kuna ticha wega wega. Ndo mari yataitambira kubva muna 2012 zvichikwira, mari iyoyo taingoitambira kusvika kunana 20 kusvika vatozochinjwa vatanga kuchinjachinja mitemo yavo yemafambisirwo emari. Ndo mari yatiri kungoti ngavamboramba vachitipa iyoyo, sezvo nyika yakaomerwa tiwanewo kurarama sevanhu. Tinoziva hedu kuti ishoma, tikatarisa musi wa23 March Zimbabwe Congress of Trade Union yakabuda yaita research ikaona kuti mhuri kuti imbodya minimum wages inodiwa $600. Hatiia iyoyo, isu tinoda yataisingotambira kare kuitira kuti timboramba tichirarama sevanhu.
Muri kuti imi vamasarure mapa hurumende mazuva 14 ekunge ichipindura kugwaro ramaipa. Hurumende ikasapindura mukati memazuva iwaya 14, muri kubva mangoenda here mukuratidzira kana kuti muchatanga mambotora mamwe matanho?
Hatichitora mamwe matanho, matanho ose takatozama ese. Danho rasara rimwe chete rekuti taakutoenda kunoratidzira. Tiri kunzwa mamembers edu nyika yese vari kutotipopotera kuti mazuva amatikumbira ama14 days takatowandisa, vaida kutostrika musi wakavhurwa sikoro chaizvo. Titori mubishi rekurambidza vanhu kuti vasarege kuenda kumabasa. Tiri kuvati zvavo vangonogara variko sevanhu vasina chekudya, vasina chekumwa, vachingotologaini vasina basa ravari kuita. Tichimirira kuti tiite zviri pamutemo, tichipuwa hurumende nguva yekuti igadzirise zvinhu mazuva aya kusvika akwana. Saka tikutarisirwa kuti pazvinozopera hatizomanikidzwe kuiti danho rekupedzisira rasara, nekuti hurumende inenge yatotipa mari kare.
Pachivanhu, zvinonzi panorwa nzou uswa ndo hunokuvara. Kune vamwe vari kuti izvo kunetsana kwamuri kuita nehurumende, imimi mavarairidzi nehurumende, vanhu vari kunyanyokuvadzwa, vari kunyanyorwadzikana nedamatano amuri kutora imi, kungave kuhurumende kana kumadzidzisi, vana vechikoro, munoti kudii nazvo?
Vanhu ivavo ngavarangarire kuti muna 2008 nyika payakasvika pakuti vana vechikoro vanga vakuenda kuzvikoro kuisina maticha, haasi maticha airamwa basa, asi kuti maticha anga kutoshaya mari yebhazi yekuyako. wana chikoro kwangu akurega kuenda kuchikoro muna 2008 asi maticha anga aivaramidza kuenda kuchikoro asi kuti vaite nguva dzekusherawo mari yekombise vana kana kuti vashaya chikafu chekudya kuti vakwanise kuenda kuchikoro nyaya yatiri kuita ndeyekuti vanhu varida kutikurudzira kuti tinormalize abnormality kuti tinyepedzere kunge zvinhu zviri kufamba zvisingafambi isu hatidi kubirizira vana vechikoro hatidi kubirizira vabereki vavo tinyepa kuti tikuenda kubasa kunodziziziya kuti hatisi kudzidzisa nekuti tiri kunyuta zvakakurisisa danho ratiri kutora iri idanho revanhu vanoda zimbabwe idanho revanhu vanoda education sector kuda kwedu nyika ndekwekuti tiri kuti ngatimbogadzirisei nyaya dzekuhoro hwevanhu kuti munhu kana anopinda mukirasi zvine chokwadi tese kuti ari kudzidzisa nekuti tinoziva kuti munhu uyu ane mufaro saka dzidzo yaanouya pa vana inenge yakavambidzirwa tikakurudzira vadzidzisi kuti vangoenda kubasa tichiziva kuti vari kunyunyuta tinoziva kuti hapana basa ravachanobata kutuma mwana wausina kubikira kuti aende kumunda kunosakura anonotema chibage chose nebadza ukasuka kumunda wese waparasa
vamasarure mashoko enyu ekupedzisira ndeapi mazano amungapiwo kuhurumende kuti ikwanise kunge ichigadzirisa matambudziko amakatarisana nawo
tikutarisa nenyaya yavanoti austerity maaustarity measures akauya navamuturi mamezures aya haana kumbotibatsira pavakamboitwa muna paisapo kuma 1990s ngavamiri vaite kuti vainveste marizozi vose hatiri kuwana kuti kwavanonzi masocial services hazvinakidze kuti vanobhosa kuti ndiri kuwana mari yakawanda mwedzi woga woga nesurplus asi kuzvipatara kusina mushonga vadzidzisi vasvikadzidzisi ndokubatswa kunenge kuchiita nyika chechipiri ndechekuti zvimba rikuwa nehurumende richisunga vanenge vachikumbira kuti mari dzavo dziwedzewe nekuvaponda nekuda kuvauraya zvimba rese iroro ngavarishandise kunorwisa corruption yatiri kuona iri kupedza mari munyika tikanzwa kuti kunana zinaro kuvanhu vaigadzirana musoro we 25,000 years ndokwatinotarisira kuona mazino yehurumende kuti imise zvinhu izvozvo upfumi hwenyika hwoshandiswa pabudiriro yenyika chechitatu ndechekuti kana isusu mari dzatoda dzingori mari dzekuti dzirarame kuti nyika yebudirire ivo ngavachimirawo kudla mari semishonga yomusana kwatinoona vachiita vachitengerana mazimota anoita seanofema nekukwira mundege sezvanana zviri kungonatidzwa nokungogara zviri mudege vauye vatigadzirise nyika pamwe chikata makosi ekuspenda kwedu but chikata nzvimbo dzinokwanisa kukatiwa tobhadhara nzvimbo dzinokwanisa kuti nyika irambe iri nyika mapublic services asakolapsa.